This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 30, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvemukati menyika vakembo Mohadi voenda kuSouth Africa mangwana kunozeya nyaya yemapepa ezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi.
Nhengo dzeparamende dzotambira nemufaro kusabvisiswa kwadzo mari dzematoll gates.
Musangano we Young African Leaders Initiative unopera muWashington DC. Amai Michelle Obama vachikurudzira vechidiki kuti vagadzirise remangwana ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakembo Mohadi vari kuita musangano mangwana negurukota rezvemukati meSouth Africa vamalusi Gigaba kuti vakurukure nyaya yemangwaro ekushanda akapiwa zvizvarwa zveZimbabwe kana kuti special dispensation. Vaviri ava vari kutariswawo kuzeya nyaya yeuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kutsvaga upoteri munyika iyi. Musangano uyu uri kuitirwa muPretoria kuSouth Africa. Vanotungamira mabasa yemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa vaGodfrey Magwenzi vatenda kuti musangano uyu uri kwamangwana. Mutauriri wavaGigaba vaMichlone Tswene vaudzawo Studio 7 kuti musangano uyu uri kwamangwana. Vati uchabata nyaya dzemagwaro ekushanda uye vana veZimbabwe vari muupoteri.
Vatiwo danho rekuti magwaro special dispensation akapuwa zvizvarwa zveZimbabwe muna 2010 oitwa sei rinogona kutorwa mukati memasvondo maviri. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu zvakapiwa magwaro special dispensation aya. Hurumende yeSouth Africa inotiwo zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakawandisa kudarika zvimwe zvizvarwa zvenyika dzose zviri munyika iyi. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dziri kuyambirawo kuti nekuoma kwaita upfumi hwenyika muZimbabwe, uwandu hwevanhu vachanopotera kuSouth Africa hunogona kuwedzera. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda kuti tinzwe maonero avo nezvemusangano wamangwana.
Hatikuona semusangano wakakosha pakuti ipo pane zvinhu zvakanga zvava kutonetsa kunzvimbo dzakaita seCape Town, kuJoburg nekuLimpopo Province. Kune nzvimbo inonzi Toya Ndou kunowanda kwaiko zvino izvi. Kwakakatopiwa tinoti pachirungu ultimatum kuti vanhu vabude pazuva ramangwana musi wa 31 July. Nenyaya iyoyi yokuti vanhu vari kuti ivo maZimbabwens awandisa uyezve chimwe chiri kunyanya kunetsa inyaya yemapenisi. Saka ndezvo zvinhu zvatiri kuda kuti isisu mangwana zvinhu zvigadziriswe pakati pemaministers maviri a kuti vanhu vagare zvakanaka vasambunyutidzwa uye vagare vasingatyi pese pavanenge vakagara muno muSouth Africa.
Makamboedzawo here mikutaura nemakurukota maviri aya vasati vaita musangano wamangwana uyu?
Pavhiki rapfuura takaita tsamba kuministry of home affairs yeSouth Africa tichikumbira kuti sangano redu reZimbabwe Migrants Association risangane na minister Kigala. Vakangotaura ivo kuti vachazotibedza kumusangano, asi zvinhu zvatinopawo kufara nokuti mushure mekunge tanyora tsamba iyoyo tinoona kuti vazokwanisa kuti vadane minister Kembo Mahadi vataure nyaya yemapenisi inova ndoye kunyeta nekumwe kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe vari kugara muno muSouth Africa.
Asi mune chivimbo here chekuti muchanzi murambe muri muSouth Africa pane zvamuri kunzwawo nemakunga-kunga?
Zvinhu zvakaoma Blessing, asi tarisiro yedu ndeyekuti minista kuuya kwavaita information atina wendele kuti wabare wa mwano wiku home affairs na wa mwano wiku embassy na wacha wenda na wakulo sagara na waki gala tinoona kuti zvinogona kutipa rakachena kuti vawirirane vana veZimbabwe vawedzegwe kuda mamwe makore kana rimwe gore kuti varambe vari muno muSouth Africa pane kuti vadzokere kumusha kunotsvaga mapinisi vari kumusha kuZimbabwe.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda vari parunare kuLimpopo province muSouth Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nengo dzeparamende dzinoti dziri kutambira nemufaro mukuru danho rakatorwa neboka reZimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA rekuti dzisabhadhariswe mitero yemimigwagwa pamatoll gate. Mukokeri wenengo dzeMDC team paramende uye vachimirira mutare central vaInnocent Gonese vanoti nekuda kwemabasa anoitwa nevadare aya anoita kuti varambe vari pamugwagwa zvakakosha kwazvo zvekuti vasabhadhariswa mitero iye. Vadare ava vanonzi vakatoendesa namba dzedzimotokari dzavo kuZinara kuitira kuti dziiswe mumichina yeboka iri kuti vasazonetswa pakupfuura pamatoll gate. ZINARA inonzi yakaisa matoll gate makumi maviri nemaviri munyika yose uye panonzi pane hurongwa hwekuti mamwe aiswewo mumadhorobha munguva pfupi inotevera. Mari dzekubhadhara pamatoll gate aya dzakakwidzwa zvakapetwa kaviri mwedzi uno izvo zvakakonzera kuchema-chema kwakanyanya kubva muvanhu nemasangano akasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese pamusoro penyaya iyi.
Paramendi inofamba ichienda kuHarare kumirira vanhu vakavatarisa uyezve kukwanisawo kutenderera kutaura nezvematende zvenyika. Saka pamusana paizvozvo veZinara vakazvisitawo vakabatsira kuti nhengo dziparamendi padzinenge dzichifamba inokwanisa kuwana henje dzemushira dzinenge dzichingoshanda pamotikari nechete. Motikari iyoyo ndiyo yavanonyora mumabhuku avo vobva vakupa chitikiti chacho. Nekwanisa kuti nhengo yeparamendi inobvumidzwa kufamba nemotikari iyoyo ichipfuura pamatoki isiri kubhadharisa.
Danho iri rakatambirwawo zvakadini vadare tichiona kuti manga muine kuchema-chema?
Ya, ipapo ndinofunga kuti vadare vakanga vataurawo kwenguva yakareba sikuru sedzidzwa kwamunoita kana uchibva sekubhuwa uchienda kuHarare uchinoita basa unopfuura pamatoki panokwanisa kuita mana. Vanobvawo sekwamutare kwedu uko vanenge vachipfuura vanokwanisa maviri vanobvawo kumasvingo maviri kana matatu saka zvinhu zvanga zvichiomera nhengo kana kuti vadare kuparamendi. Saka zvinhu zvinova zvakatambirwa nemufaro nekuti vadare vanoitawo basa rakasiyana-siyana kutaura kwandiibitidza izvozvi ndiri kuno kunyanga pakuuya kwatakaitawo kune zvakare zvinenge zvichipfuura nepamatoki dzakasiyana-siyana. Vadare vanofamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana matii mane enyika vachiita mabasa avo anenge achisanganisira kumirira vanhu kuparamendi anenge achisanganisira kunosinda mumisangano dzakasiyana-siyana zvinge ichiona nezvezvigadziriswa kwenyika yedu yeZimbabwe.
Tinobva kuti kune dzimwe nyika vane matoll gates maMP nemakanzura kwavasingabhadhare mitero iyoyi yepamatoll gate. Hurumende dzinovabatsira kunge dzichibhadhara mari dzavo. Zviri kuitikawo here muZimbabwe kuti mari yamusiri kubhadhara iri kuzobhadharwa nehurumende?
Zvinoitika ndezvekuti sezvizva kwamunoita panenge paine vanhu vachiita basa zvakafanana nevanenge vachimirira hurumende kana minister kana vanenge vachishanda muhurumende kana vachitoshanda nevaizvozvi vanenge vatoia vakwanisi kuti havakubhadhariswa pamusana pekuti mabasa avo anenge achibatsira nyika.
Ko vamwewo vari kuti maMP vanhu vakangofananawo nevamwe vana veZimbabwe vanenge vachingoitawo mabasa avo emazuva ose?
Ndotanangudzira ndapa kuti vadare vane mabasa akasiyana-siyana asina kunangana nezvemabhizinisi avo kana kuti zvekunda kwavo zvinenge zvakanangana nekubudirira kwenyika.
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeMDC team paramende vaInnocent Gonese vari parunare kunyanga. Tatadza kubata mukokeri wenhengo dzeZANU PF mudare reparamende vaJoram Gumbo sezvo nhare mbozha yavo yanga ichiramba. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reMCOS vaJohn Mufukare vanoti kunyange hazvo vadare ava vanga vachitarisirwawo kubhadhara mari dzemitero idzi, kusabhadharwawo kwavo nehurumende kunoita kuti vaomerwe neupenyu.
Pakaitika chichemo chekuti maMPs vasabhadhare mari pamatoll gate takaita kufunga kwa kango ita saiko kwa wanga ushaira wakutoka kuti inyaya kuti tineisa mchemo miri mchati panika hiyo kuti uyu mchemo ndio unoshandira kune ava vakati uyu mchemo ndio unoshandira kune ava vakati zvinenge zvisingazo tarizi nyika iri kubatana pamwe chete. However, takazoona isusu kuti izvi zvaakuita papavasa kumusanga mwana acho kudumbu nekuti it appears maMPs havasi kubhadharwa mari dzavo. Saka ite zvino izvi zvaakusvika stage yekuti vanhu vaakutadza kutoita basa nekuti ivo kumabasa kwavowo mari haisi kuuya and yet at the same time the same government iri kuda kutora mari kwavari kana vachifamba nemarodhi. Saka tinongoona zviri zvinhu zvinongoita kuti ngatigadzirise upfumi hwedu kuti tiende paya pokuti munhu wese anongobatwa zvakafanana.
Iyo mari inobva mumigwagwa iyi, vamwe vari kuchemawo kuti havazoona kuti iri kuenda kupi. Izvi zvingaitwa kuti pange pachiitwa inganzi accountability.
Zvinara inongofanira kuongororwa nepublic audit zvinongoitwa mamwe maministries ese ese nekuti zveshuwa mari iri kukonekwa asi kwairi kuzoenda mari yacho hakusati kwaakunyatsoonekwa zvakatiwo. Uye vanhu vanozowanzotambudzika nekuti pane komendi yakabuda kubva kuna minista wetransport ichitiyo 1 kilometer of road inoita mari imwe yakasiyana chaizvo chaizvo nevatiri kunzwa kuti avava vari kugadzira marodzi edu iko zvino izvi vanenge vari kuita. Ndozvino zvoita kuti vanhu vasanzwisisa kuti asi chiri kuitika chaicho chaicho chii.
Tinonzwa kuti mune dzimwe nyika vadare vanobhadharirwa mari dzavo nemakanzuro kana nehurumende. Danho iri ranga risingafanirwe kunge richiitwawo muZimbabwe kuti vange vachibhadharirwawo nehurumende.
Ndozvazvifanirwa kuitwa chaizvo chaizvo izvozvo. Asi zvino hurumende yacho iyoyo majindiyo isina mari yacho. Ndo pataa kuita apa pokuti mai vasamusana mwana asa kudumbu. Saka zvokuita zvacho ndo zvaakunetsa manje.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reMCOS vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tombotarisa zviri munhau dzinotevera.
Hurumende inoumba komiti ichavandudza mitemo yose inotyora bumbiro idzva remitemo yenyika.
Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Michelle Obama vanotaura pakupetwa kwechirongwa cheYoung African Leaders Initiative muWashington DC.
Asi tisati takupai nyaya idzi, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Totanga nekutarisa zvaitika kuIsrael. Israel yakurudzira kumbomisa kurwisana mushure mekunge zvombo zvayo zvarwisa chikoro cheUnited Nations chiri muGaza Strip, vanhu gumi nevashanu vakafa. Kumbomiswa kwekurwisana kwemaava mana kwanga kuchifanirwa kutanga na 3 dzemasikati. Chikoro charwisa nhasi chiri pakati chipekamba yevapoteri yeJabalia iyo ine vanhu vemuPalestine vanobva kumaodzanyemba kweGaza.
Mushure memazuva ekurwisana, zvikwata zvechiIslam zviri muLibya zvabvuta muzinda wemauto emuLibya kumabazuva kweguta reBenghazi. Chikwata chemubatanidzwa wechiIslam neJihad chinonzi Benghazi Revolutionaries Shura Council chaburitsa mashoko ekuti chatora muzinda wemauto uyu. Mumwe mukuru wemauto muLibya abvuma kuti ichokwadi kuti muzinda uyu watorwa nezvikwata zviri kurwisa munyika iyi.
Bazi rezvekunze kweAmerica rinoti riri kutemera zvirango zvekufamba kuvakuru vakuru vakawanda muhurumende yeVenezuela richiti vanotyora kodzero dzevanhu. Mutaure rwebaziri anoti zvichitevera kushandiswa kwesimba zvisina mwero nehurumende yeVenezuela kunengo dzinopikisa dziri kuratidzira munyika iyi. America yaona zvakakodzera kuti isabvumidza vakuru vakuru ava vari kutyora kodzero kupinda muAmerica.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutipata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Munyori mubazi runoona nezvemutemo amai Virginia Mabhiza vanoti hurumende yakaumba komiti ichavandudza mitemo yese kuitira kuti ienderane nebumbiro idzva mushure mekuona kuti mapazi ehurumende mazhinji anga asiri kuita basa here nekukasika. Amai Mabhiza vakataura mashoko aya nemuvhuro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo maerao ni matana hariku torwa ne hurumende mukuvandudza mitemo yese inopokana nebumbiro idzva. Amai Mabhiza vati komiti ichatarisa mitemo yese inoda kuvandudzwa pamwe nekuona kuti mapazi ese agadzira zvinodiwa kuvandudza kana kusandura mitemo iyi. Vanoti pari zvino izvi hazvisi kuitika. Vati iwo bazi ravo rakatanga kuvandudza mitemo iyo inoita kuti mabasa ehurumende asakanganisike. Asi vati mitemo iyi isati yavandudzwa panodiwawo kutsvaga pfungwa dzeveruzhinji pamwe nevamasangano akasiyana-siyana. Vakati izvi ndizvowo zviri kunonotsa chirongwa ichi sezvo mamwe masangano akaita seremagweta, Relo Society of Zimbabwe, asiri kushanda nebazi ravo zvakanaka panyaya iyi. Asi mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe, Valoid Mishi, vati vakazvipira kushanda nehurumende mukuvandudza mitemo vakati pari zvino vari kutoongorora mitemo inoda kusandurwa uye vachaitambidza kuhurumende kana vachinge vapedza. Kunyange hazvamai Mabhiza vati hurumende yakatovandudza mimwe mitemo yakaita seElectoral Amendment Bill. Sachigaro wekomitii muzvare Jesse Majome vati mutemo uyu unenge une zvimwe zvikamu zvinopikisana nebumbiro uye izvi zvinoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende haina hanya nekutevedza bumbiro idzva. Asai mai Mabhiza vati bazi ravo rinoda chose kuti mitemo yese iri kuvandudzwa iendera nebumbiro vachiti kana izvi zvikasaitika zvinoreva kuti vematare ndivo vachazoigadzirisa. Vanoti izvi ndizvo zvisiri kudiwa nebazi ravo. Amai Mabhiza vaendera mberi vachiti basa rekuvandudza mitemo rakaoma chose uye pari zvino havazivi kuti basa iri richatora nguva yakareba sei. Vatiwo kana iro bumbiro racho harina nguva yarinopa kuti mitemo iyi inge yavandudzwa. Vatiwo bazi ravo rakatarisana nedambudziko remari vachiti kunyange hazvo rainge rakabhajita zviuru zana nemakumi maviri zvemadhora zvebasa iri, bazi remari rakati richavapa zviuru makumi maviri zvemadhora uye kusvika pari zvino havasati vapiwa mari iyi. Vati bazi ravo riri kutorarama nemari dzinobva kumasangano akazvimirira avari kushanda navo mukuvandudza mitemo yakasiyana-siyana. Pane mitemo inodarika mazana mana inoda kuvandudzwa kuti ienderana nebumbiro uye kubvira pakatanga kushanda bumbiro iri pane mitemo mishomanana yavandudzwa chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musangano we Young African Leaders Initiative kana kuti YALI uri kupera nhasi muno muWashington DC. Musangano uyu une vechidiki vemuAfrica mazana mashanu vakabva munyika makumi mana nepfumbamwe. Zimbabwe ine vanhu makumi matatu. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Michelle Obama vataura pamusangano uyu nhasi vakakurudzira vechidiki kuti vasunge dzisimbe kuitira kuti ramangwana ravo rive rakanaka. Mavelas Mhlanganya uyu weStudio 7 ataura nemumwe wechidiki ari muWashington. Taurai Chinyamakobvu kuti tinzwe maonero ake nezvemashoko aamai Obama aya.
Tinofara chose kuti vapa nguva kune isu isu vamwe kuAfrica. ende tafara chaizvo kunzwa chitaura kuti ropa revanhu vatema vanhu vekuAfrica rinomhanya mutsinga dzavo. Vataurawo zvakare kuti munhu mutema munhu agara anga aine nzira ine kutambudzika ine kushandiswa ine matambudziko akawanda vanga vachisangana nawo kuno kuAmerica vachiita unapwa vamwe vachishandiswa kuvaka migwagwa vamwe vachishandiswa kuvaka dzimba pasina chiri kubuda asi munhu mutema ari kusimukira. Ndosaka Africa iri pano muno muWashington DC. Ndosaka mai Obama munhu mutema munhu akakura kubva munhapwa ari muwhite house. Ndosaka vana vaObama naObama wacho vari muwhite house. Zvinoratidza kuti tafamba nzira huru tafamba nzira yakareba tisvike pano patiri. Mai Obama vataura zvekuti remangwana reAfrica riri maoko edu isu vechidiki riri maoko edu isu vanhurume riri maoko ehanzvadzi dzedu nevanasikana nanamai ende kuti tivake nyika tibudirire sevanhu vatema hatifaniri kusarudza varume vachibudirira tichisiya vakadzi kumashure kana kuti hanzvadzi dzedu kumashure tofanira kufamba tese mumwe nemumwe akabata matomi ekusimudzira nyika kuti tienderere mberi. Tinofara chaizvo nezvataurwa namai Obama.
Ndaona ini mai Obama vachikurudzira ivo kuti varume vakatarisa kukura kwavakaita vaiti ivo hanzvadzi dzavo hanzvadzi yavo nevamwe varume mumhuri yavo ndo vaivakurudzira vachivaudza kuti aiwa unozvigona aiwa zvinoendeka. Muri kuona muchizokwanisa here madzokera kuZimbabwe sevechidiki kuti muite zvamakurudzirwa kuno zvekuremekedza munhukadzi uyezve kutaurawo hanzvadzi dzenyu nemadzimai enyu nevamwewo vakadzi vari munharaunda kuti vanozvigona?
Mashoko makuru, mashoko makukutu, mashoko anodzama ataurwa namai Obama. Isu sevanhu vatema tinofara nazvo zvavataura ende chidzidzo chikuru chatichafamba nacho kuti tibudirire tofanira kufamba nehanza dzedu tofamba nanamai vedu tinofanira kufamba nevanasikana vanhu vatema tese tifambire mberi tichienda tichibudirira ende tokurudzira vanhu vese vari muAfrica vanhu vese vari muZimbabwe kuti tive neshanduko muupenyu hwedu. Hatifaniri kusarudza kuti uyu mukadzi uyu murume mumwe nemumwe ari matarenda ake akapiwa naMwari ende mumwe nemumwe ngaashandise matarenda iwayo.
Taurai Chinyamakobvu, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC kumusangano weYali, anga achitaura parunhara pona Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tichiri panyaya iye tabata Marvelous Mhlanganya uye parunhare. Marvelous, wakadi?
Aiwa, ndiri nani nhasi zuva rakanaka chose nyanya kuvanhukadzi vepasi rose.
Tanzwa kuti amai Obama vakurukura zvatanzwa zvichitaurwawo naChinyamakobvu. Pane zvaungade iri kuwedzera pane zvataurwa izvi pamusoro penyaya yemadzimai auri kupembedzai?
Ichokwadi, mai Obama vakurudzira ivo kuti pari zvino vanhurume ndo vanofanira kunge vachitsigira zvirongwa zvinokurudzira kuremekedzwa kukodzero dzemadzimai. Vati ivo mukukura kwavo senhoroondo yapuwa namukoma taurai vachangobva kutaura, vati ivo vaitsigirwa nehanzvadzi dzavo vachitaurirwa kunzi aiwa unogona kuita zvese zvaunoda. Ndo zvavari kuda kuonawo pasi rose kuti vakomana nevanhurume vawanikowo vachitsigira hanzvadzi dzavo mune zvavari kuita, nekuti ivo vaiti vakatarisa unhoroondo yeupenyu hwavo havaingofungidzira kuti vaizokwanisawo kugara muwhite house, asi pari zvino varimo uyezve vane vana vavo vechisikana vavari kukudzawo vachitaura kuti aiwa zvinoendeka.
Vataura kuti kudii nenyaya yevana vavo vasikana ava nekuvakudza kwavanoita?
Vati ivo vanhurume nyanya vana baba vanofanira kusasarudza ivo kuti mwana wemusikana haaendeswe kuchikoro vopa mukana kumwana womukomana. Vati ivo vana vechisikana nevanakomana vanofanira kupiwa mukana wakafanana uyezve kana zvichigona kuti vaendeswe kuzvikoro zvepamusoro vaone ivo dzidzo yepamusoro kuitira kuti vazokwanisawo kuwana mukana. Sekutaura kwavaita ivo vati ivo nekuti vakaenda kuzvikoro zvepamusoro pari zvino varimowo muwhite house zvazvi tisingafungidzirwe pasi rose kuti mudzimai wechitema angapinde munzvimbo iyi.
Vatambirwa sei nevechidiki ava nekuti tiri kuona kuti vakawanda pavakaona vaObama vakafara zvikuru, asi zvinotaurwawo nevamwe vatori venhava vanoti mai Obama kana pari panyaya dzekutaura vanenge vanogonawo zvakare.
Aiwa, ini ndashamisika ndichiona chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoitwa icho Brian Geza ataura iye kuti atosvimha musodzi pataura mai Obama nekuti vataura ivo kuti zvakakosha kunyange uri munhu murume ari kukudza mwana usina mudzimai nekuti ivo vari kuti ndo zvavakatarisana nazvo zvekuti pavanodzokera kuZimbabwe vachasvika ivo vachiremekedza vana vavo vasikana vachipawo mukana kuvana vavo vasikana sewavari kupa kumwana wavo mukomana uyezve vachaenda vachisvikotenda mai vavo vakabva kuPretoria kwavanga vachigara vachitengesa zvivezwa zvavo vakauya kuti vazomirira nevana vamukoma Brian kuti mukoma Brian vauye pachirongwa ichi saka zvandishamisa kuti chokwadi mashoko amai Obama angabate munhurume zvakadai here asi zvandifadza nekuti zvinoreva kuti remangwana redu rakajeka sevanhukadzi
tichitarisawo Marvelous pachirongwa icho chekuti vanhukadzi vakabva kuZimbabwe vakawandawo zvakadii zvichienzaniswa nevanhurume tichiona kuti amai Obama vari kukurudzira kuenzaniswa kwemikana
aiwa apa tinoti vakasarudza vanhu vaiuya pachirongwa ichi vakagona nekuti tingati isusu tingati vakapatsirana hafu nehafu tiri kuona zvava kupiwa mukana wakafanana ende ndotoona kuti madzimai vanenge vatori nemukana kupfuura varume
tichitarisa kuti nhasi mai Obama vataurawo ndokupera kwaita here musangano iwoyu zviri kufamba sei
hongu ndokupera kwaita musangano uyu asi kuchange kune zvimwe zvidzidzo apo vachataurwa nemumwe wechizvarwa chezimbabwe akagwagwa achikurukura nevechidiki ava asi zvimwe zvabata vechidiki ikurudziro yapiwa namai Obama yekuti ivo vakwanise ivo kunge vachiteedzera zvaiitwa izvo nevaimbova mutungamiri wesouth africa muchakabvuva Nelson Mandela avo vane zita ravava kushandiswa pachirongwa ichi chekuti nothing is impossible kuti zvese zvinogona vataura ivo quotation yekuti it always seems impossible until it is done vakati aiwa imi vechidiki ndimi mune upenyu hweafrica mumaoko menyu chiendai kwamuri kuenda muchinokurudzira zvese zvinofanira kunge zvichikurudzirwa munyika yenyu
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous nekuti panhoroondo yakaisvonaka nezvanga zvichiitika kumusangano weyarley
aiwa tinotenda plesi
tinotenda
tinotenda oswera zvakanaka
mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanga Nyauye achitipakurira zviri kubuda kumusangano weyali uko kune zvizvarwa zvezimbabwe zvinosvika makumi matatu
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa rusarura rwavapo rwekuti vamwe vakaita senhengo dzeparamende vasabvisa mari dzematoll gate
titumirei matext messages panhamba dzinoti 12024650318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk
kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 12026172077 kuti mutaure palive talk Mashoko atichangotambira anoti abva kusangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti mapurisa arambidza kuratidzira kwanga kwakarongwa nevashandi vesangano reZimbabwe Railways Artisans Union nemusi wemugovera nhengo idzi dzanga dzichida kuratidzira musi wa2 Nyamavhuvhu unove musi wemugovera asi mapurisa ati kwete vashandi veNational Railways of Zimbabwe vanoti vava nemwedzi vasiri kutambiriswa mari dzavo vashandi ava vanga vachida kuratidzira maguta anoti Harare, Bulawayo nemutare neGweru.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi voenda kuSouth Africa mangwana kunoziya nyaya yemapepa ezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iye.
Nhengo dzeparamende dzotambira nemufaro kusabvisiswa kwadzo mari dzematoll gates.
Musangano weYoung African Leaders Initiative unopera muWashington DC amai Michelle Obama vachikurudzira vechidiki kuti vagadzirise remangwana ravo. Tava tashuka kumagumo yichurongwa chedo anuko weneka yene mufaro. Ndini Jonga Kandemire.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia minandimi yake makalieli na Jonga.